Vakasungwa vachitsvaka rutsigiro nemotokari ava vari kutarisirwa kunyiswa pamberi pedare redmosa mangwana. Vari kumirira Triple C mutsarudzo dzenhengo yedare reparamende kuglenview south vagladmore hakata vari pane vakasungwa ava. Gweta revasungwa ava vakudzaikadzere vanoshanda nesangano rezimbabwe lawyers for human rights vati nhasi vapomerwa mhosva dziri pamutemo.
Vakuta vazopomerwa mhosva nhasi necriminal nuisance, asi mumwe wavo anonzi vahakata nevanovacandidate ndovazonzi contravening section 7 yemopa failing to notify regulating authority.
Vachitaura nhasi nevatori venhau, mutauriri webato reTriple C Muzare Fadzai Mahere vaudza vatori venhau muHarare kuti aya mabasa eZANPF. Asi vakafanobata chigaro chemukuru anoona nezvekubudiswa kwemasoko mubato reZANPF vafarai marapira varamba mhosva yavari kupomerwa.
Zvinoita kuti mashoko anotorwa neveTriple C aonekwa kuti ndeenhema kana wekupomera ZANPF mhirizhonga ndeyekuti tikabvisa nhema dzemhirizhonga nezvimwe zvavari kutaura izvi, chii chimwe chavanogona kudza nyika yeZimbabwe chavaita ivo seTriple C pazvinzvimbo zvavakagadzwa navanhu ngavambotaurirwa neZimbabwe chavakaita chinoita vagodzere kudzokera pazvigaro.
Mumwe mutsigiri weTriple C vaElvis Mugari vanoti kusungwa kwevanopikisa kuchapa kuti kutangira zvabuda musarudzo kunese.
Kusungwa kwenhengo makumi mana kweTriple C kwakaitika nezuro chiitiko chinoshamisa zvikuru mukoma Jeffrey. Zvinoratidza izvo kuti sarudzo dzatiri kupinda madziri svondo rinouya isarudzo dzisina kujeka. Number one, isarudzo dzisiri pajekerere, isarudzo dzisiri free and fair.
Asi vari kumirira ZANPF kuepoint musarudzo dzokutsvaka munyiriri weparamende vataurai kandishaya vati hapana nhunzi inomhara pasina ronda.
Musasanganise nyaya yekusungwa ine sarudzo. Munhu anosungwa kuine sarudzo, munhu anosungwa kusina sarudzo. Mhosva kusina sarudzo imhosva kuine sarudzo. Mhosva kuine sarudzo imhosva kusina sarudzo. Hakuna bumbiro remutemo rinoshanda mazuva esarudzo chete kana bumbiro remutemo rinoshanda kusina sarudzo chete. Mutemo mutemo, mapurisa haashanduki nekuti hama mazuva esarudzo. Saka kana vanhu vasungwa vari makumi mana, ngatitsvage kuti vasungirwei. Asi tinoita kuti munhu asungwe kunge paine fungidziro yekuti paparwa mhosva.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vakaudza vatori venhau kuti nhengo dzeTriple C idzi dzakasungwa sezvo dzakakumbira kuita musangano pachuru farm asi dzikazofamba nemotokari dzichitsvaka rutsigiro kuHighfield. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.